manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 20, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
I drove my car towards the direction kwa Maranda. Then about 10 kilometers away ndopa vari kunzwa kaipisa.
ZANU-PF yopomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga mumatunhu akawanda.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuwa zana hakuna chakunobatsira. Ndiroda kuti manyepo zvikutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino hapana mashoko ekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara pakaputika rinofungidzirwa kuti igasi muJohannesburg nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhiri Jonga yezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dzemusoro 23 mwedzi unouya. Mumwe ari kukwikwidza akazvimirira kumasvingo. Anoti akapisirwa motokari yake uye vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira bato reTriple C kubindura vanoti vakarohwa. Vatsigiri veZANU-PF ndo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga iyi. Kunyange hazvo bato iri riri kuti mutungamiri wenyika nebato iri vaEmmerson Mnangagwa vakati havasi kuda zvemhiri Jonga vakawanda vanoti igusira mukanwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nezi West vatafadzwa mashaya mwando shumba vari kupomera amai Priscilla Moyo veZANU-PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they invited the National Executive the Youth League kuti izovakampenera pamaranda number 1. So they were addressing vachitaura bad about me but they were facing resistance. So after vapedza paiwa munamato pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo zvokuti kwai munomuvengerei tafadzo vanhu vakabvumira so vakabwekana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeye silver. Ndeye silver. So vakaitevera mota iyoyo. They thought kuti ndiripo. Ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupesira ndopa vakasva vakaintercept. Then they drove my car towards the direction kwa Maranda. So then about 10 kilometers away ndopa vari kunzi vakaipisa.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuwa zana hakuna chakunobatsira. Ndiroda kuti manyepo zvikutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Mutauriro wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda kwashe Dewa, vachiti taurei navanyati parunare.
Taurai na National Spokesperson. Taurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhiri Jonga idzi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBindura kumashonaland central vari nhengo yeTriple C vaBrian Campbell vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZANU-PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZANU. Kunyanyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe uyo anonzi Regis Mondoka zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew. musoro akakuvara akabuda ropa rakawandisa takanomangara nyaya iyi ku Central Police.
Asi vamandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzeCCC.
Kana pakati wana ndanga nditori kuenda kuzorohonywa nevamwe vacho vachidanzi ndini makaronga kuti munharo kuza kunzakarohwa kubvawa kumapasi 2 apa ini ndanga ndakatorara.
Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato reCCC kuchuru mumusha weushe wekunze muguta reHarare vatrusti wechikomo vanoti vatenherwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigirire bato reZANPF.
Vanga vati mawiponi vavaite mabhimba nematombo nemamachechi vatematema motokari yangu vaputsa skrini yekumberi neskrini yekurudyi nemotokari vamba vaita manhikiri pasi mashanga pazobatisa moto yangu vatoita mashanga pasi vatobatidza moto saka tazodhiraivha azoita action yekurivhesa.
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Dare reSupreme Court nasi ratura kuti nyaya yakakwidzwa navaSevhi yakasukuwere yekurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika inzwikwe nechimbi chembe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iyi yanzwikwa pamberi pevatongi vanoti vachine mbiri bhunu, amai Felicitas Chatukuta naamai Susan Mafangira. Vakaendesa nyaya iyi kumatare vaLovedo Mangwana vanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya inzwikwe nechimbi chimbi mushure mekukwidzwa navakasukuwere izvo zvabvumiwa nedare. Pari zvino vakasukuwere vari kuramba vari mumwewo vachakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika musarudzo dzenyamafufu kusvika dare rapamutongo waro. Mutauriri wavakasukuwere uye vari gweta amai Jacqueline Sunday vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nhasi dare ranga richinzwa nyaya yekuti appeal inzwike nekukasika, nekuti kana munhu anota appeal anopiwa mazuva ekuti aisewo mapepa ake aone rekodi dzekuhigh court. Aisewo atinoti maheads of argument achitaura mutemo rimaringe nenyaya nekuti dare riri kumashure rakakanganisa pai. Saka sezvineiwo vaLovedo Mangwana vataura kuti iyi inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika. Sezvo iri nyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika, vaSevhi yakasupere havana kuzviramba kuti hehe inofanira kunzwika nekukasika. Saka pawiriranwa kunzi record of proceedings richagadzirwa Mangwana musi wa21 roongororwazve applicant neye ari kumangarirwa Sevhi yakasukuere vo inspector record kana vagutsikana vari kuisa ivo maheads of arguments avo musi wechitatu.
Amai Sande vatiwo dare rapawo mutongo wekuti nyaya iyi ichanzwikwa musi wa27 Chikunguru.
Dare richazogara zvakare musi wechina rozwa nyaya iyi yetinoti appeal. Kwanhasi kwakusi kunzwika appeal, kwakunzwika nyaya yekuti appeal ngaikasike kusvika.
Rimwe gweta resangano roona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Commission SEC, Advocate Charles Nyika ratsinhirawo richiti
dare ranzwa zvawiriranwa nevanomiririra mumhangari nevanomiririra first respondents vabvumirana kuti vachafaila maheads avo netime dzavawirirana.
Vatongi vatiwo dare reHigh Court rinofanirwa kuve raita gwaro rinoratidza zvakaitika pakanzwika nyaya iyi musi wa21 Chikunguru. Dare ratiwo magweta anofanirwa kuvaisa kudare zvikonzero zvekusimbisa nyaya yavo musi wa26 Chikunguru. Dare rozonzwa nyaya iyi masikati emusi wa27 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare reHigh Court rasendeka parutivi mutongo panyaya yevamwe vanhu gumi nevaviri vakakwira kudare iri vachiti vanoda kuti rimise kukwikwidza kwevanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reCCC musarudzo dzegore rino vachiti vakanonoka kuendesa mapepa avo kunomination court. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaBongani Ndlovu vati vachazivisa pazuva ravasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reCCC ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya here kana kuti kwete. kwetare vanhu gumi nevaviri vakakwidza chikumbiro ichikudare vatembe inkosi Magwaliva vati nengo ze-CCC hadzifanirwe kubvumidzwa kukwikwidza.
Isu tine confidence nekesi yedu nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri chichitsanangura nyaya yedu kudare. Saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena ende tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro.
Asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi kwetari riri kumirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo. Vakanengoni vanotiwo chikumbiro chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudare risiro. Magweta anga achimirira nhengo ze-CCC anosanganisira muzvinafundo Wolfman Mwewe, Vatavani Mupofu navaJeremiah Bhamu. Magweta aya anga achibvumirana negweta reZEC. Rimwe zvegweta re-CCC vati Nasherunganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeekuti vakakwidza chikumbiro ichi kudare havana kupa umboo hwakakwana.
Tasumudza zveishu yedokutaura kuti ko ivo interest yavo ndei nekuti havasi kukwidza musarudzo izvi vanhuwo vakatoregista kuvhota. Hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa23 August vavhotere munhu wavo wavanoda. Saka zvinhu zvinotishamisa kuti right iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako, conditional right yekuvhotera munhu waunoda, asi kuda kuti uyu adisqualifywe. Saka iwo benefit yako inenge iri yechii, interest yako inenge yechii? Saka ndozvinhu zvatachikweshana nazvo nhasi izvozvo.
Kana dare rikatambira chikumbiro ichi zvinoreva kuti bato re-CCC rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Zvichakadaro gweta range rakamirira imwe kambani yenhau yeCenter for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatsa pulu vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika.
Vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming. Problem ndekuti judgment is just sometimes one line, two lines. Saka isusu hatinzwisisi kuti koti yarambirei because haina kutipa mareasons. Tichapiwa mareasons nekuinda kwenguva. Zvinoreva kuti hatisati tasvika pamutano wokuti makoti edu aakubvuma kuti technology ipinde mumakoti vanhu vaone kuti zviri kufamba sei. Apa mitemo inobvumira izvozvo asi ivo vanogara pamatare vasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro.
Saiti yaiya yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padande mutande. Mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake. Dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidza kuti hapana chekuvanza pane zvinenge zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mumwe mutori wenhau anonyorawo mabhuku ari chizvarwa chekuNigeria asi akapotera kuGhana, David Undein, anoti akachengetedzwa muusungwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport neZuro asati amanikidzwa kudzokera nhasi. Asi hurumende inoti ainge asina visa kunyange iye achiti aikwanisa kuripiwa panhandare yendege asvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyore mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Undein uyo akasvika munyika asina magwaro akakwana ekufambisa kana kuti visa nemusi wechitatu akaburiswa munyika nhasi mangwanani anokwanisa kudzoka kuZimbabwe kana agadzirisa mapepa ake. VaMangwana vaudza Studio 7 kuti Undein uyo aitsvaga upoteri kuGhana akasvika muZimbabwe neZuro haana kana mhosva yakapara kunze kwekuti akapinda munyika asina visa sezvinodiwa pazvizvarwa zvekuNigeria zvinopinda munyika.
Asvika kuno uku ndokubva taona kuti haana visa reimmigration akaona kuti haana visa rake. Hakusi kuti pane chinhu chimwe chakaipata angaita kana kuti ndobva vamuti visa rako unofanira kuapplya visa uchiri kunyika. Saka hauna visa, saka takuti upfuure. Pakakaita futi rimwe rombo rakaipa rokuti pavakazopedza kutishanda naye ndege yanga ari mairi yanga yatosimuka. So papa kudiwa kuti pagadzirwe imwe ndege yekuti azokwira adzokera.
VaMangwana vanoti vanoshamisika kuti Undein akatakurwa nendege sei asina visa uyewo vati ange asingafambire zvebasa. Vaendera mberi vachiti kana akagadzirisa magwaro ake ekufambisa akasununguka kudzoka zvakare kuzoshanyira shamwari yake sekutaura kwake.
Izvi hazvirevi kuti haabvumidzwi kuuya kuZimbabwe. Kana akangonogadzira mapepa akatida kudzoka kuZimbabwe anouya tinogamuchira vaenzi vese vanouya kunyika kwedu kandi ndokunge vana vambe pasi maringe nemirawo yedu yekudzidzirana nezvimwe.
Asi achipindura padande mutande rake reTwitter, Hundeini ashora zvikuru vamangwana achiti munhu anoreva nhema ati hatarisire kuti mushandi wehurumende anoburitsa pamadande mutande nezvenyaya dzeupoteri hwemushanyi kuZimbabwe, atiwo ashandisa gwaro rake reupoteri raakapiwa muGhana kushanyira nyika dzakawanda pasina dambudziko kunze kwemuZimbabwe. Pamashoko anyorwa padande mutande nemumwe mutori wenhawani mukurumbira Hope Chingono ekuti dai Zimbabwe isina kuburitsa munyika Hundeini nekuti yakabatsirwa zvikuru neNigeria, vamangwana vati Zimbabwe yakabatsirwa nenyika dzakawanda uye haingaregi zvizvarwa zvenyika idzi zvichipinda munyika zvisina magwaro nekuti nyika idzi dzakabatsira Zimbabwe. Munyori musangano rinomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Zuj vaPerfect Shomwane vati vane urombo nezvakaitika kuna Hundeini.
Tine urombo kuti izvi zvaitika kumutori wenhau, asi sesangano rinomirira vatori venhau munyika hatigoni kuti tinge tichitaura pamusoro penyaya iyi zvakadzama nekuda kwekuti chokutanga hatizivi kuti mutori wenhau uyu wauya munyika kuburikidza nebasa kana kuti achida kuzoita basa rake rokutora nhau kana kuti kwete.
Izvi zvatsigirwa navasilence Gwande, avo vataura vakamirira National Association of Freelance Journalists vati vanovimba kuti Hundeini achagadzirisa magwaro ake odzoka kuZimbabwe.
Tinotarisira kuti kana zvikazofamba zvakanaka, kana kuri kuti pane zvinenge zvichidiwa zvine chekuitwa nekutevedza maimmigration laws nezvimwe zvakangodero, tinotarisira kuti anogona kuzodzoka futi muno muZimbabwe zvikafamba zvakanaka.
Hundeini aitsvaga upoteri kuGhana uye ashandisa magwaro mamwe chetewo kuuya kuZimbabwe, asi iye achifanira kushandisa visa kuuya kuZimbabwe. Anotiwo akachengeterwa mumba yanga isingakodzeri kudzamara azoburiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa emuSouth Africa anoti munhu umwe chete akafa, vamwe makumi mana nevasere vakakuvara muJohannesburg neZuro mushure mekunge rinofungidzirwa kuti igasi raputika mumigwagwa yeBree neRisk. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara muchiitiko ichi. Asi nzvimbo iyi inonzi ndiyo inoendwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinenge zvichienda kunohodha. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nevanotengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Tinoona kuti muna Bree ndo munouya mambuya mazhinji achinohodha. Vazhinji vanobva kuZimbabwe kana vachienda kuti vari kunohodha hembe zvipfeko kuSouth Africa, kunyanya vanenge vachiuya muJohannesburg vane vachiuya muna Bree.
Sei vachienda munharaunda iyi?
Muna Bree ndo mune zvitoro zvakawanda zvikurusa zvine zvipfeko zvine mitengo iri pasi uye zvinohodhesa pfeko zvekuti kana munhu achihodha mutengo unotidzikei. Kana munhu asina kuenda kumachina achida kutenga zvinhu zvinenge zvichinyanya kutengeswa nevaya vatinoti maIndia, ndo musika wachona iwewo muna Bree. So naizvozvo tinoona kuti kuputika kwakaitika muna Bree kwakanganisa zvikurusa basa reavo vanotenga nekutengesa, kunyanya sei vanotenga zvipfeko. Kunyanya iyo nguva yechando ineyi yatinoona kuti inguva yekutenga majuzi, inguva yekutenga zvinodziya.
Ko, zvinhu zvakamira sei panzvimbo iyi pari zvino?
Kwaita dambudziko guru rekuti vanhu havachisiri kukwanisa, mapurisa avhara kuti hapasi kubvumirwa vanhu vanenge vachifamba ipapo, sekuti hazvisi kuzivikanwa kuti kuputika uku kwapera here kana kuti chingave chakonzeresa kuputika ikoko chingave chiri chii. Naizvozvo kuri kuitwa tsvagurudzo yekuti cheveputika chaputika chingave chii uye chapedza here kuputika kwacho. Asi tinoona kuti ini pandasvikawo panzvimbo iyoyo ndaona kuti pari kunhuhwa gasi nyange zvazvo zvisati zvaonekwa nemaziso kuti igasi, asi mhino dziri kutaura idzo kuti igasi.
Pane zvamambonzwawo here nezvezvizvarwa zveZimbabwe kuti pangavaone akakuvara here pachiitiko ichi?
Hatisati taziva kuti pane zvakwa zveZimbabwe here zvachigara mudzimba dzemudurikidzanwa dzinowanikwa dziri panzvimbo iyoyo yakaputika tichiri kutsvagurudza kuti tione kuti vakakuvara ivavo uwandu hwanga huri pamakumi mana nevasere saka tichiri kuti tsvagurudze tione kuti vakuvara ava pangawanike paine vekumusha here ipapo.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuenda kuRussia kupera kwemwedzi uno kunoita musangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Uyu musangano unenge uri wechipiri weRussia Africa Summit uye unonzi unenge wakanangana nekusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi nekuchengetedzwa kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yemuUkraine vanoti Russia iri kurwisa zvakasimba nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika iyi dziri kumahombekombe kwenyanza kunotakurirwa zvekudya zvichiendeswa kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kuita izvi kutsiva kubhombwa kwakaitwa zambuko pakati payo nedunhu rayakapamba reCrimea nevanofungidzirwa kuti mauto eUkraine. Apo nyika yasarirwa nemazuva makumi matatu nematatu kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera munyika, vanopikisa vachinongedza kunhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF kuti ndidzo vana muparanzvongo. Asi ZANU-PF inoti haiite zvemhirizhonga ichiti inotevera shoko remutungamiri wayo vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuramba mhirizhonga kunyange hazvo vamwe vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Izvi zviri kuuyawo zvakare panguva iyo mapurisa akayambira kuti acharanga vezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vachawanikwa vachipesvedzera mhirizhonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeTriple C vaGodfrey Kurauone pamwe nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Totanga nekunzwa kuna vakurauone kuti vanoti kudii nekukwira kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Mugariro mukomanjonga watova mugariro watoziva kuti every election mapato anoenda kuziki vondosainirana pasi kuti hatidi mhirizhonga, but muchaona kuti zvavanotaura nezvavanosainira nezvavanozoita zvakasiyana. Nokuti mukatarisa right now pese kuri muzvikuitika violence, muchaona kuti vanhu veZANU-PF vari kuataka vanhu veCCC vaenda Masongo Central. CCC yakaita rally yayo, ZANU-PF yakadisturba vakadzingirira vanhu vakaita sei. I think makaona zvevhidhiyo yaitenderera pasocial media vanhu vachitema mota sevanhu veCCC, kureva kuti zvavanotaura nezvavanoita hazvienderani ende hazviwirirani. Tatinongozoona kuti pedza nguva kuenda kundosainirana zvinhu pasi kuvhiki, nokuti vapedza kusaina vanosvika voita the right opposite.
Dr. Mavaza, nyaya iyo hanzi ZANU-PF kunyange pakasainiranwa pari kuonekwa mhirizhonga ichingoramba ichikwira.
Chotanga ndiye kuti handibvumirane nekuona kwavakuraone. Hatingi vachiri kukurawo kuti vanyatsoona. ZANU-PF handiyo nzvanga muromo, haitangi dambudziko ende haidzoreri. ZANU-PF takadzidzisa nhengo dzeZANU-PF kuti aiwa isu tagara tine vanhu vakawanda veZANU-PF, saka tinogoroverereiko vashoma? Ende isu takaita kuti tive nedemokrasi muZimbabwe, saka tinogorovereko vanhu? Prosesi yedemokrasi haidi kurohwa. Asi zvinoitika hazvo vakuraone kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'an'a dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu, asi hatisi chinangwa cheZANU-PF. Vamwe vanorwisa vakapfeka zvahembe dzeZANU-PF vasiri nhengo dzeZANU-PF, chinangwa chavo vanhu ava ndichekuda kunyadzisa bakire zvanopfeva.
Vakura uone nezviri kuitika izvi, bato renyu radii kudzokera zvakare kuzeshi kotaura kuti onai chibvumirano chiye chamwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo.
Mukoma Jonga akandapindura mubvunzo wenyu. Mukoma Mavhaza vati kune dzimwe nhubu kuzanupf. Ndaida kuti ndijekese mukoma Jonga kuti nhumbu yekutanga ndiEmerson Mnangagwa pake zvake, because pane musi wakaadresa kumapostori, he was very clear kuti imei imoita zvokuchengeterera vanhu isinorakasha. Those are the words from the president wenyika, president wezanupf. So chindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwai achidaro vanofungei, mukuru wavo achiti panzi isinorakasha. Then kupindura mubvunzo manibvunza mukoma Jonga, Zeki, we have been to Zeki with so many issues, but the violence ogre, but hapana any thing chinobva kuCCC chinoteverwa neZeki.
Dr. Mavhaza, hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga, pindura itinzwa.
Choda ndekuti vakuraone pane pamatira chikei zvikuru. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vamunangagwa havasiriwo nhubu, uye zvipavakati isu tinorakasha havana kureva kurakasha kwezvibhakera, vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakera. Saka musati kunge musingazivise chishona. Chepiri, kana tizvisu tinokuurayai dzora takuurayai pavhoti, kufa nekukundwa kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa. Aiwa zvanupepa haisi mhondi. Mashandiso emazvi atida tinzwisise. Isu totori nechikwata chitinonzi varakashi kuzanupepa, hatirakashi nezvibhakera. Vanorakasha nekunyora, vanorakasha nekutaura zebato ravo, vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanupepa. Tokurakashai pamashoko kwete pazvibhakera.
Regai tinzwe vakuraone.
Ndozvionetsa mukoma Jonga, kana wajoina zvigure unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviragenesi yeconjence, zvinhu zvausingabhelivhi mazviri, unopedzera wongozvitsigira. Asi unonyatso kuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake. ZANUPF yakatanga mhirizhonga kare, kubva kugukura hundi tikauya kuna 2002 tikabvapo kuenda pa-2008 election. Nanhasi vanongoita violence. Hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kwezanupf, zvekusavhaa nekwezanupf nhasi, because it's known worldwide, it's known countrywide kuti mhirizhonga kana ichiuya eya zvematongerwo enyika inounzwa nezanupf. Saka havana chekuimbisa vana vezimbabwe. Chavangatovimbisa vana vezimbabwe chete iviolence, nekuvhundusira vana vezimbabwe vavhotere nokutya, but kwete nekuti vakagona basa takaita hapana.
Vamavhaza, mashoko enyu ekupeta.
Mukupedzisira ndinoti aiwa musanyebedzere kupenga. Hatingatore bato rezanupf sezvigure. Ini ndinotaura chokwadi sezvazviri. ZANUPF ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko. Saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti tichapa
ZANUPF ainaurira rusununguko. Vamavhaza, vanaramba vedu isusu vakarwira rusununguko. Ndavauti Jonga kuti kwazi kunopedza.
Chiregai kuti vataure vapedze. Taurai tinzwe Vamavhaza.
Zvakanaka, mukupedzisira vakuraone. Handizivi kana muchinge maradzi avo, handinoti hangu kwamuri. Handina kuti munopenga, ndati musanyebedzere kupenga. So ndakuenderera mberi ndichiti kuvana vezimbabwe, aiwa tingataura zvakasiyana siyana, tinganongedzerana. Chinokosha nhasi hakusi kutsvaka kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani. Ndechekuti iwewe mwana wezimbabwe pauri, regedza mhirizhonga.
Vanga vari nhengo yezanupf, Dr. Masimba Mavhaza, vari parunare kuSpain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurauone veTriple C vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo, makundano makuru enhabvu yemadzimai kana kuti 2023 FIFA Women's World Cup atanga nhasi munyika mbiri dzaari kuitirwa dzinoti New Zealand neAustralia. Mumutambo wekutanga New Zealand ichikunda Norway 1-0. Mumutambo wechipiri Australia yakundawo Ireland 1-0. Mumwe mutambo uriko mangwana mangwanani uri pakati peNigeria neCanada. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kumakundano aya dzinosanganisira South Africa, Morocco neZambia. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa mutongo weElectoral Court wekubvumidza amai Elizabeth Valerio kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemi naGifts Dube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhlaka 20 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiphumile court esivumelene ukuthi i-appeal zayiziwe ngesiphangephange esibindwe ama-dates ukuthi silungise amaphepha.
Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangephange.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu ngiqhubeke ngilimela okuqakathekile ukubana sivotele uPresident u-Advocate Nesenjisa kuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansela ePhumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate. Sekuqhamuke uDlakela eMngwenezi West lapho osokuthiswe imota kaMnumzana Dafaswa Shumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lePhalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kwahlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Vesipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta loJustice Susan Mavangira bavumelane kungela kuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethula kwesinqumo lesi, igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi wakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayisethe aside.
UNdlovu uqhubeke sithi isikhathi sesiliwe ngumanguwoye bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agenda application yokuthi i-appeal kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election seyasondele. So sesiphumile e-court sivumelene ukuthi i-appeal zayiziwe ngesiphangephange esibindwe ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esemthethwandaba esikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi liyaphambanisa ngokunjalo ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani izekhi iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasiwa edale uMnumzana Lovejoy Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ngolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi ukumiswe ukubekwa kwabancintisa bemele ibandla le-CCC edale lephalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMashuli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kusho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini kwi-intanethi kulive streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-site icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele isithu sevenisi eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lwamakhansela ePhumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate ukuze bethule abakhangelele ukwenzela uZulu ngabe ngaphumelela kukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho ezinengi, kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo-mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sikakhansila ePhumula ku-Ward 17 agoqela eleZanu PF, eleZaphu, i-CCC, iMthwakazi Republic Party, i-EFF kanye le-Free Zimbabwe Congress. Unkosikazi Sikhululekile Moyo, omele ibandla le-CCC, uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zePhumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidates. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamizi zika-Ward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijimi senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uPresident u-Advocate Masenjisa kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa, owebandla le-EFF, ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lePhumula.
Okunye njalo imigwaqo ilungiswe nabogogo abathekayo nababhodekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo, omele ibandla leZanu PF, uthi engangena enkundleni uzakwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza. Unkosikazi Silitha Mhlanga, webandla leZimbabwe Congress Party, uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sika-Ward
17.
Ingxoxo-mpikiswano le eqoqwe ngabe-Center for Innovation and Technology bemanyene labe-Harbour Cook Trust labebulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zePhumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo. Lokhu kunconywa yinhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zithi azisabuqothi izizalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Besokusiyatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaqhuphula ongakaziwa enkabazwe yedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi umbri. Lokho kudubuka kutshaye izimota zaqonga, ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi bese ziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesitshiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli womtshova uthi omunye womtshova utshaywe waqonga wafohloza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe.
Kwaqhuma phansi lapha and then sabona imoto seziphenduka nje abantu sebakhala kakhulu sesibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukubhekana. Amaphayipi achume phansi ogesi nehasi
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Mhlanga uthi kabasabuqude ebusuku besesaba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Ngazi
Kusenjalo usibalukhulu wesabelo seGauteng umnumzana Phanyazale Sufi utshela bezindaba ukuthi awukatholakali ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigations.
Indolisiso esilothekisa ilonda iveza ukuthi kulezinto thile ezithinta igazi nokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Nesikhathi-ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu izalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakaveli obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Ngimele 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Sekuqhamuke udlakela eMonezi West lapho osokutshiswe imoto kamnumzana Tafazwa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele. Ushumba ucabangela ukuba imoto yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lephalamende ekubandla leZANU PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba abakubandla lakhe bathuthuzela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethwele nzima emashonaland central lapho bashaywa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Umnumzana Brian Kembo umeya weBindura uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imota kamnumzana Trustwell Chikomo okubandla le-CCC iphonjiswe amavili namhla ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kweleZimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni sifuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu kufana neZANU PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threaten baba lodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sidongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona ZANU kungenziwani ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU PF. Kwakufanele ukuthi ethe announce i-election ase adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapolisa avunyelwe ukuthenge umsebenzi wabo abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokusolaka kwenhlansi amapolisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala yikubana kunamanye amapolisa angama-political activist. Amapolisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapolisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi ama-politicians, especially labo abakuZANU PF. Sibonile i-deputy minister ebethrethena ipolisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho-ke okwenza amapolisa asweli ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Singaphandle kokuvikela ama-members abo okuzadala ukuthi baphethe be-retaliator ekuvikeleni kwama-members. Udlame lube seluyamemethekazi. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC wa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuphileni kuhlanganisela la iZANU PF. Siyayicela ukubana ike yekele ukushaya abantu. Awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Gqawule we-ZANU PF.
Yazi udlabela tethu mfuna ukutshela ukuthi udlabela yinto engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babese bezodlabela bebodwa bona bodwa kodwa but nabe la manye amaphathi bangaba nodlabela udlabela luba khona tethu kwesi sikhathi nxa kutshela izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kahle simasikhangelayo bese kushiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezinye indawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwabantu kuthiwa lodlakela abantu kuyatholakala kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezi nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenzi into zodlakela udlakela kuthiphisana ukwazi ukuthi kumbeki benziwa ngabantu bezanu pf ukuthi hayi idlakela lenziwayani even opposition bayeza udlakela olumahalisayo udlakela lugcwele indawo yonke lezi hayi ayisho nto yokuthi kumbenziwa ngabantu bezanu pf kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu kuyayi-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela olunye lwakhona olwenzakala ngaphakathi kwabo kungase lokuthi babekwenza besenzela amanye amaphathi wathi umonxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kule-province
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi ve abantu bezanu pf yibo abamemethekisa udlakela lonke lolu kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxase kuthiwa ukhetho soludlulile lethi sike sikhuluma kulodlakela ukuthetha lohambaa kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo futhi sebasala beyibambile but ngana ngotony gibs nakate sikhuluma sindesemadebeleland reginga angaze ngizokuthiwa kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kahle sikhuluma kuo abantu bayazikhankasela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukodlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni asingeleni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucuma ngokuthi ati ubani oyenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela nololo ngoba abanye abantu kuthithi ba okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu pf yenza udlakela izanu pf yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela nololo because kumele sikudizise amapholisa abe yiwo acubungulayo indawo ezinjengazena ezizodlakela
umnumzana philip gawule ukubandla lezanu pf bexoxa lestudio 7 esecholojo izakhamizi zeVictoria Falls zithi sezindlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe zithi lokhu kubangela kuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi kubika kunokuthaba Dlamini
sekuzinyanga ezwendlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sithina sesihamba labantwana egangeni. Ukupheka sibheka nzima. Akuwebe kungela manzi ukugezisa imigane thoni ihlalwa zimpukane kungela manzi ukuthi zigeziswe abantwana sokula malanga ukuthi lamhla bayageza kusasa amanzi abe ngekho bengageza abantwana
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda yena oyakhele emfelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakhumbule ngamanzi kaweneli
fasala unalingawuya futhi asikhani amanzi ayisilayinela esinye isikhathi uthola amapheli angu-2 siyenza izigoroni ungelaphayo ukuthi uyenza izigoroni lasiyabe abe ngafani amapheli angu-2 akhona wona lawo okugeza nokuwasha siwanathi futhi amanzi ona lawo ebhawuzeni abe ngafakanga umuthi even ukulima umbhida asisalimi because asila manzi okuthelela siyakwanisa ukuthola amanzi ona lawo okudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela nokuwatsha ukuwatsha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks, 3 weeks singawatshanga le toilet yakhona ayichenesesi siyayisonga ukuflasha kodwa umunuko nedoti kuyabo kugcina
okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi
njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiyekukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini loko ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyakhanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ntsho leyakubona ukuthi mvele nginjani kangkwanisi kuhamba siya kuka njani nzatala njani ngapa mpeta ama classes oro ya mengu iliche
Umnumzana Honest Dilita laye uthi kuyamgida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingela manzi njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke
sifisa ukuthi i-councilor isenzele kuhle because uzihambe eziseduzane so asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole especially yakathesi uzihambe eziyabe gcwele so asikwazi ukuthi ihlupho lwamanzi lungaphi ku-councilor yethu
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Ronnie Dube ongungqongqoshe weVictoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Sinama pump akhona. So ama pump lawana asefile sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipump encane. Esenelisa ukuthi move amanzi kodwa amanzi ewahambisayo awenele kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka sifaka iconcrete entsha ehambelana le size yamapump esiwafakayo
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze iCouncilor le ukuba ikwenze lokhu ngokuchecha.
Council should make it a priority wenze ukuthi destination yethu continue ireceive ama clients. Ngoba ama clients bavakwazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana nalo abangeke besabuya. Nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela aso zibe khona njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhahlile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele kholera njalo lomkhuhlane usukulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso ye-Relief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuzulu ngalesi sifo njalo atholise uzulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 inyanga ezayo asefika emaphethelweni lanxa ele Citizens Coalition for Change lisithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu-PF kwezinye izigaba zelizwe. Ibandla elibusayo liya kuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba osithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sesigaba seMatholeni North kubandla le-CCC endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupani edalela ephalamende njalo ekubandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Lo nyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona nalapho esihlangana khona siyafika sibili labakhankasayo ispecial be-CCC siyahlangana sike sixoxe ndawonye sehlukane kube kuhle kube njalo imbuthano yethu yonke yabo kaze kube nodlakela nabasikazi sizwe bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano
ingqobe isikuwe mnumzana Ncube
hayi mkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu abantu babhizi ama-CCC ithaya kakhulu ama-door-to-door kwalesi sikhathi silungiselela ama-conscious rallies silungiselela irali enkulu ezaba khona ekaprezikuzika no-agasti esiki ka-agasti
siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe kwesenu isigaba semathebeleleni north liyakubona yini lokho
udlakela sizikhala sikakuboni ngane zakule mbiko lapho ukuthi abanye abezanu-PF bathi hhayi singadliwa siyabuyela empini singadliwa siyelithumela amasosha siyeze lapha impiko enjalo aloko singakabi leqiniseko lakho khona lokho kodwa-ke fizikhali asekasizi umuntu osechayiwe ngikhuluma echayiwe kathesi
mnumzana Dube ungathini ngokuchiwo ngumnumzana Ncube ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC
engingakutho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga
inkosi yabantu yesikhaya ekhulumayo ukuthi hayi siyawina. Kodwa ke njengomongameli sale sicho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuthula before, during, after election. Ukuthi uyabe ngobi. Bazama mukela umthetho lokhetho. Kada ma chances angkhona ukuwina yiwa ngekhulu.
Kungani ubona ingani ibandla lezana uPF linganqoba?
Kahle lokufana. Ungananzelela sibe indaba yethu le umsebenzi esiyibonayo njengayeleyo through devolution izikolo eziyakhiweyo nemali ye-devolution ziningi. Ama-project ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolukane bubi irrigation scheme ele-180 hectares lapho kulinywa khona. Ungakhangela futhi igwayishangane dm lana bayahamba abantu beyezigonela umsebenzi ekhona phansi. Kuluma kunjenjenje kathi esikhangeleni ukuthi kulesibhedlela esivulwayo ikini evulwayo lufane isi lapho eyakhiweyo through i-home affairs through babumnangapha.
Mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube?
Hayi, thina sikakuboni siyezwa kuphela emsakazweni kumathelevishini ngoba thina singapha kuhlangothi lenkayi enkayi le kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki amabhasi ezeyenze ubheda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo lelo oyidasirod angazi ukuthi enikwa kudibe kuhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi liyazala ukuthi hhayi akusela lutho nje liyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani uma ungakhangela ukuthi uma kuyenza izizani siwinile for the next 5 years uduko abantu abazadubeka ngakho abadubeke ngakho for last 5 years oleleyi kukhona kuthiwa kuyadutheka futhi iyethusa lokho.
Kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni le-CCC mnumzana Ncube, ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani?
Hayi, sebetha umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina silobukhokheli obufresh, ubukhokheli obungazange buchithe igazi, ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe. Manje thina plans ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba bantu laba abezanu-PF ubukhokheli bezanu-PF bungena embusweni kulo dyonsi entanyeni akunanto abazayenza ngoba abasela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho sebafaka imithetho emibi kwawe umthetho i-patriotic deal umthetho obulabela phansi ilungelo labantu abantu abasela kukhuluma bekhululekile abantu bayahlukuluza abantu benza so thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likaZulu olunanzelela inkululeko yabantu olunanzelela umuntu njengomuntu olobuntu uma sikhuluma.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Kubona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela ngaxa yenkinga zike njani abayisapoti enkayi yona leyo okhuluma ngayo ide ngahambe emalangeni sisiyakhomishina amagesi emakhaya izibhorane uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswe amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkayi yikho lapho esihambe sayakhona mathupa ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni. Singakhangela iindaba zamagesi ehwange kathesi amagesi songendaba edlulileyo ezimbabwe uhlupho lwamagesi ngenxa ka-unit 7 and 8 aso history yinto ephelileyo ebhoda ebhedusi ufika kuhle kakhulu kusadagreading yiyo ibhoda enhle ukudlula wonke amabhoda. Inkayi yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-constructors angu-5 kukhona okulungisiswayo.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East ethaka lephalamende ubexoxa endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-CCC eMathoveni North belo sithandekile mhlanga kwe-Studio 7. Ulesitop namhla uhlelo asithuzeni bomama sikhuluma labesifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Singake hlungane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezikhokhela namhlanje. Idala le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi. Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa ukhetho lwamakansila ePumula koBulawayo kungqoqompikiswano ye-elections debate. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.